Murongo wemisangano mubato reMDCT mudunhure Mashonaland and West vaWilson Makanyairi vazivisa kuti vambomisa musangano unobatanidzwa wemapatu uye wanga uchirongwa kuitwa muguta rechegutu nesvondo. Vamakanyairi vati nekuda kwekuti Mwari vaita kuda kwavo vambomisa musangano uyu kuti vacheme gamba ravo.
Ruzhinji rwemashwest rwose nzira dzose Sunday ino dzanga dzakananga kuchegutu kwanga tinoti alliance rari yedu tine maspeakers edu takatungamidzwa naacting president vedu vachamisa, asi isu sevanhu tanga tingogadzirirawo. Mapurisa vanga vatinyorera tsamba kuti rara haikwanisi kuenderera mberi nechikonzero chekuti kune chirwere chekorera. Isi rubishi irori tanga taakupishana nemapurisa tichiti aiwa rari ringaenderere mberi. Mushure mekupishana ikoko tangozonzwawo kuti Mwari vanga vaine marongere avo. Tange taakugadzirira kuti tingaanisana nemapurisa, tingakuruka nemapurisa, tinganyengedza nemapurisa, tikanzwa kunzi Mwari vaita mumwe mutongero unobva kuti rariidi rigokuenderera mberi.
Vamakanyaire vati vanga vagadzirira musangano wesvondo rino zvakasimba.
Gadziriro redu yanga yakasimba kwazvo. Tanga tagadzirira zvose maflyers, tanga taita maposters, tanga taita vanhu, tanga tazivisa mari, tanga tagadzirira dzimota, mabhazi ekuti tiendeko, tanga tagadzirira vanhu vose vanga vagadzirira kuendako. Asi munongozivawo zvinhu isi tinoronga senyama, tine marongero edu savanhu, asi Mwari vanenge vane pavanenge vachifunga napo. Tingablema hedu mapurisa kuti vanga varambidza rari yedu, but nyange dai vanga vaibvumira kuti ienderere mberi, tanga tangoimisa.
Sachigaro wedunhu rechegutu vaGift Konjana vatiwo kanzuru yange yatovapa mvumo yekushandisa nhandare uye vanga vazivisa vanhu vakawanda nekushambadzira kwakasiyana-siyana.
Iye zvino mapreparations atanga taita, tanga takwanisa kuhaya ground pfupa Jena Stadium, tanga takwanisa zvakare kunyorera tsamba kumapurisa, tanga takwanisa zvakare kugadzira maposters ekuti tikwanise kunamira muchegutu mese nemamwe nedzimwe nzvimbo dzakatipoteredza tichiudza vanhu nezverali iyoyi yealliance.
Sachigaro webato renew patriotic party injinia Tendai Peter Munyanduri vati vatsvangirai vanga vari uye vacharamba vari mucherechedzo wetariro neushingi munyika.
Tsvangirai anga ari munhu akamirira vanhu vatikati maopposition party muzimbabwe, iye munhu akaita kuti ZANU PF izive kuti inogona kubva pachigaro. So we are really passing our condolences to all Zimbabweans and the international community.
Mumwe mugari wemuchinhoi Muzvari Patricia Chibaya vati vatsvangirai munhu akadzidzisa vanhu vakawanda kuti kune utongi hwejekerere uye vakaunza ushingi muvanhu. Muzvari Chibaya vati kushinga kwavatsvangirai ndiko kwakapa kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvivindi zvekuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokwanisa kubviswa pachigaro.
Hatitogamuchirika, twarwadziswa zvisingatomboiti, twarwadziswa zvekuti kana mahofisi edu atoenda musango kunyanya isu vechidiki tatine tarisiro yedu yanga iri pana vatsvangirai. Vatsvangirai vakazviratidzwa zvinogona kuitika ende pavakazvivhurira ivo kuti zvinogona kuitika vachiopoza vaMugabe, takaonawo kana vaMunangagwa nevamwe vavo vakakwanisawo kuzvizviitawo kuburikidza navatsvangirai. Saka vatsvangirai vakatiratidza kuti Zimbabwe inogona kuve nyika yatokwanisawo kubudisa zvichemo zvedu zvichinzwika kana kuti kutaurawo maraiti edu achionekwa.
Vatsvangirai vanga vari munhu anga achifarirwa nevanhu zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.